Ndakatarisira kwamuri mimi mkagomborera chete tsuru yangu yatya. Tidi vana vagosi vazvichinge zvaita tinongoona baba vararadza. Kana mukandikomborera zvamunenge mandipaitai kuti ndisazoparadza. Tarisai mastreets ari kurema musoro uri kutema handiziye kwekuenda baba. Vamwe mukunditongera zvitema kana imi monisema kana chandinunura. Zvinongofunga nhamo dzangu handichafunga zvimwe. Ndinekai pandotsika chiedza chine kuri kuendwa nekuri kubviwa handichazive. Nyika zvandakanga ndaenda kure riye.